Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 31, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vakundogarira muzvipatara zvihombe sekumuka kwataita muzora nhasi rechitatu kuchipatara cheAtridgeville cheperendava kanyinonzi Calafong chiri mumavirazuva ePretoria kulocation iri kweAtridgeville.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo nyaya yekushungurudzwa nezvizvarwa zvenyika iyi iri kuenderera mberi kunyange hurumende dzenyika mbiri idzi dziri kuti dziri kutaurirana. Mwanakomana wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaMpelekezela Mpoko, Tsokotela Mpoko, anoti achazvipira kumapurisa kwaakatiza nezuro achipomerwa mhosva yekubata mwana nemakore 12 chibharo.
Panga pakupa mudzimai anonzi Mildred Muzanechita anomirirawo maorganization akazvimiririra. Ndopapa panga kupopotwa neanonzi Tendai Samanga anowakanzela muward 22 achida kuti uyu aite withdraw. Mashoko anga ataura kuti iwo mabhota gezi aya mumashuromo anga waita mbiri yekuponda nekubhinya mwana.
Vechidiki vebato reZANU-PF vopomerwa mhosva yekuvhiringidza musangano wekomiti yeparamende wekuziya mutemo wekuparura zvechirongwa cheNational Youth Service. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo nyaya yekushungurudzwa nezvizvarwa zvenyika iyi iri kuenderera mberi kunyange hurumende dzenyika mbiri idzi dziri kuti dziri kutaurirana. Izvi zvinotevera danho ratorwa nenhengo dzechikwata cheOperation Dudula icho chiri kurwisa kuti zvizvarwa zvekunze kweSouth Africa zvibude munyika iyi rekuenderera mberi nekurambidza vekunze kupinda muzvipatara nemakiriniki zviri muJohannesburg nemuPretoria. Nhasi chikwata ichi changa chakamira pamikova yemakiriniki ari muJohannesburg anosanganisira Hillbrow Community Health Center. Chikwata cheOperation Dudula chakatanga kurambidza vekunze kupinda muzvipatara nemuvhuro apo chakavhara mukova wechipatara chikuru cheKalafong Provincial Tertiary Hospital chiri mudunhu reGauteng. Asi nhasi nhengo dzebato rinopikisa reEconomic Freedom Fighters kana kuti EFF dzinodzidzanga dziri pachipatara ichi dzichigarira veOperation Dudula ava kuti vasarambidza varwere kupinda muchipatara. Izvi zviri kuuya mushure mekunge mumwe mukuru wezveutano mudunhu reLimpopo, Dr. Poppy Ramatuva, svondo rapera vakanyadzisa chimwe chizvarwa cheZimbabwe chaive muchipatara vachiti vekunze vari kupedza mishonga nezvikwanisiro. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rehurumende kana wamapurisa panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuro yataita namufundisi Richard Moyo vano vechizvarwa cheZimbabwe chiri kutevera zviri kuitika muSouth Africa vari muJohannesburg.
Ya, nhau iyi inhau inorwadza zvikuru, inhau inosiririsa kuona zvinoitika mukati menyika ine South Africa. Tichiona Operation Dudula yangobata pose pose nepavasingakwani kuti vapinde. Tichiona vakundogarira muzvipatara zvihombe sekumuka kwataita muzora nhasi rechitatu kuchipatara cheAtridgeville cheperendava kanyinonzi Calafong chiri mumavirazuva ePretoria kulocation iri kweAtridgeville. Zvinhu zvinonyadzisa, zvinhu zvinorwadza zvikuru, nokuti kana vanhu vachinge vachienda kuchipatara vanenge vachindorapwa, vamwe vanoenda vasingagoni kutaura nenzira dzakasiyana siyana vachirwara zvikuru. Saka kuona veDudula vachisvika kuzvipatara zvakafanana naizvozvo vachigarira vanhu vachibvunza kuti munobvepi, chinhu ichi chinhu chakaipa zvikuru, chinhu chisingagamuchiriki.
Zviri kukanganisa zvakadii vanobva kunze kweSouth Africa vari kusangana nematambudziko aya?
Izvi zvinokanganisa zvikuru zvizvarwa zvekunze zvose kunyanya zvekunyika kwedu yeZimbabwe, nokuti kana vanhu vachienda kundorapwa kuchipatara vachisangana dzoswa kudzimba zvinhu zvakafane zvizvi zvinokanganisa zvikuru zvinopesa zvaakita kuti neavo vacho vanopesera vachirapa vanhu vanopesera vasina hanya navanhu chiri chinhu chisingafadzi zvinhu zvinotambudza zvinorwadza zvikuru zvinoitika mukati menyika inei.
Mapurisa ari kuti nematanho iwayo ari kutorwa neoperation Dudula.
Mapurisa anozama nepaanogona napo, asi mapurisa nawo aakutokundikana kudzivirira zvizvarwa zvekunze kana kumisa vana venyika inei, nekuti poga poga pavangofunga ita zvinhu zvavanoita, vanoita zvinhu zvokuparadza nokupisa. Saka mapurisa pachawo aasina simba, aasina chimwe chaanogona, nokuti ivo vanhu veDudula mushure mokutaurika kwemashoko akataurikwa kuLimpopo kuna MEC vaya, vakabva vatora advantage kuti ngatichifamba mukati mezvipatara zvakasiyana siyana kuona ipatara chakafanana neCalifornia Outreach View nechekuSoweto. Saka zvinhu zvakafanana izvozvo zvinoshungurudza, zvinotambudza, tichiona government yacho nayo pachayo haigoni kutsiura vanhu vayo. Government ndinoiona ndichishora zvikuru, nokuti pachavo vari kutokundikana ivo.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, mufundisi Richard Moyo vari parunare muPretoria muSouth Africa makare neStudio 7. Mwanakomana wevaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vamupelekezela Mpoko, Sitokocela Mpoko, anova zvakare muzvinabhizimusi, azvipira kumapurisa ekuHillside muchire mekumbotiza kubva mukamba iyi nezuro. Mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vaudza Studio 7 kuti vamupoko vari kupomerwa mhosva yekubata chibharo mumwe mwana ane makore gumi nemaviri. Vamupoko vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana, uye vari kuramba mhosva iyi vachiti vavengi vavo mumabhizimusi ndo vari kuda kuvasungisa. Vari kufungidzirwa kuti inhengo dzezano PF vanonzi vaita mhirizhonga kuvatsomba munharaunda yemutasa central mudunhu remanicaland, pavanonzi vavhiringidza musangano wekomiti yeparamende inoona nezvevechidiki iyo yanga ichinzwa pfungwa dzeveruzhinji paurongwa hwekuda kudzoswa kwechirongwa chenational youth service. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Imwe nhengo yekomiti iyi vaTrevor Sarwaka avanomirira mutasa central muparamende vaudza Studio 7 vari kuvatsomba kwakare kuti musangano uyu hauna kuzoenderera mberi mushure memhirizhonga yavati yakonzerwa nevechidiki vebato rezano PF.
Vanga pakupa mudzimai anonzi Mildred Muzanechita anomirirawo maorganization akazvimiririra, ndo pavapa tanga kupopotwa neanonzi Tendai Samanga anova kanzela muward 22 achida kuti uyu aite withdraw. Mashoko anga ataura kuti iwo mavhota gezi aya mumashure umu angavaita mbiri yekuponda nekubhinya wana. Saka vamwe vezanu vese vachibatsirana naTendai iye vabva vatanga kutokonzera zhowezho program svikira yatomira.
Vasari vakavati mapurisa anga achivachengetedza pamusangano uyu haana chaaita zvaita kuti musangano uyu utadze kufambira mberi.
Mapurisa nebasi yavanga aripo tinovaziva kana vakapfeka nyangu hembe dzavo dzekumba, vanga varipo havana chavaita kudzivirira bongozozo iri. Dai zvava zviri zvekuti vanhu veTCCC kana verimwe bato rinopikisa shaira mapurisa rinotobuda, vadai vatosunga vanhu ipapo vatomhanyiswa kumastokisi vatozara vanhu vemaopposition. Asi apa mapurisa vangunyangarika kuti vakomana avo vaite madiro. Saka programu inozokwanisa kuenderera mberi zvokuti mukana watoshayikwa nevana vemuZimbabwe vanobva kumanikaneni.
Mutauriri wezano PF vaChristopher Mutsvangwa vati nyaya yemhirizhonga inonzi yaitika kuvatsomba iyi yanga isati yasvika munzeve dzavo. Mutauriri wekomishen inoona nezvekuregererana yeNational Peace and Reconciliation Commission vaObert Gutu vati komisheni yavo ichashanda zvakasimba kuedza kupedza dambudziko remhirizhonga inechekuita nezvematongerwo enyika pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
Tagara tichishanda tiri muvanhu, tichishanda nemapato ezvematongerwo enyika, tichishanda nemaorganizations akasiyana siyana yemadzimai, yemayouth, yavarimi nezvimwe zvakadaro, yevashandi nevashandirwi, kuti tione kuti munyika mune runyararo. Saka tinokurudzira kunyanyanya kuna avo vezvematongerwo enyika panguva ino yatasvika yemacampaigns kuti kana vachikambeina vakambeina muchinyararo kana kuti murunyararo, kana vachiita zvokukwikwidzana kutsvaga pawa yokutonga ngavazviite vachiziva kuti tose tiri vana veZimbabwe.
vanoona nezvekushambadzirwa kwezvirongwa musangano reEU Zimbabwe Trust kana kuti Advocacy Officer vatapiwa naShechiriga vakurudzira dare reparamende kuti rishandise masimba aro kuedza kupedza mhirizhonga iri kuitika munyika iyi.
Tanyorera dare reparamende tsamba kana kuti petition tichikumbira kuti paramende ishandise masimba aya ari pasection 119 yebumbiro remutemo kuti vadeedze nekubvunzurudza makomishoni akazvimiririra nehurumende maringe nekupedza mhirizhonga yezvematongerwo enyika iyo yatekeshera nyika yose uye kumbunyikidzwa kwekodzero dzavanhu namadzishe kumaruwa yezvematongerwo enyika.
Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vati vanga vakabatikana kuti vataure nesu nezvenyaya yegwaro reEU Zimbabwe iri. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti harisi kufara nemhirizhonga yarinoti yakaitwa nenhengo dzeZANU PF zvikuru sei kugokwesvero rapera uko kwakarohwa vatori venhau nevari kufungidzirwa kuti inhengo dzeZANU PF. Asi mushandi mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vanoti mapurisa anofanira kusunga vose vane chekuita nemhirizhonga iri kuitika munyika vashanda vasina divi ravakarerekera.
Musangano weZANU PF hauite mhirizhonga nemunhu. Musangano weZANU PF kana uchitsvaga rutsigiro unotsvaga rutsigiro nenzira dzine runyararo nenzira dzekukwezva vana veZimbabwe kuti vauye kumusangano wavo weZANU PF kwete mhirizhonga. Vatinoziva vanoita mhirizhonga ndeve CCC.
Mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vanoti zviri nani kuti United Nations itungamire sarudzo munyika musati madeuka ropa rakawanda asi veZANU PF vanoti veCCC ngavaende kumatare emunyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Rimwe sangano rinozviti Friends of Job Scholar Solidarity Trust riri kutsigira mumiriri weZengeza West ari mujeri reChikurubhi riri kushora bato reZANU PF richiite riri kushandisa matare edzimhosva kumbunyikidza kodzero dzevanopikisa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano nevatori venhau nhasi, sachigaro weJob Scholar Solidarity Trust vaMarvelous Kumalo vati vari kushushikana nekunyimwa mukana wokubvisa mari yechibatiso kuri kuitwa vaScholar vave nemazuva makumi anomwe nemasere vari mujeri kuChikurubhi.
Tikada kuverenga vanenge vachibva kubato reZANU PF tinogona kuisa zita ramai Priska Mpfumira, tinogona kuisa zita ravawadye jena. Tiri kuona ivo vai kwanisa kupiwa mukana toisawo zvakare nezita rava ramuzvare Henrietta Rufwai. Takaona vachipiwa mukana wekuti vaive nemhosva dzakasimba zvakanyanya dzavaipomerwa, asi vakapiwawo mukana wekuti vange vachitongwa vachibva kudzimba dzavo. Vawadyejena vakatodzorwa pasipoti yavo vakatokwanisa kusimuka vachiendawo kune mamwe mabasa kunze kwenyika kuLondon. Saka zvese izvi ndo zvatinotarisira kuti zvinge zvichiitirwawo chero vanobvawo kumapoka ano kumapato anopikisa hurumende.
VaGodfrey Tsenengamu vanova mutungamiri webato rinopikisa reFront for Economic Emancipation in Zimbabwe vanga vari pamusangano uyu vati kunyange zvazvo vaScholar navaGodfrey Stole nevamwe vagari vekunyatsime vachibva kune rimwe bato havawirirani nekushungurudzwa kwevanhu.
Tinofungira kuti vatungamiri vedu munyika munomu vane ruoko pakukonzera kuti naJob Scholar sezvo dziri nhengo dzemapato anopikisa varambe vari muhusungwa senzira yekuvapfidzisa uye kutyisidzira vamwe kuti vasange vachibuda pachena kutaura nekutsoropodza panenge pachikanganiswa.
Mumwe ataura pamusangano uyu ndiva Jacob Ngarivhume mutungamiri weTransform Zimbabwe vati kodzero yemunhu wese kubvisa mari yechibatiso otongwa achibva kumba.
Saka kunyimwa kwavo kodzero iyoyo ndokwatiri kuramba tichiti judiciary iri kuita zvinhu zvisiri pamutemo, iri kushanda nestate kushungurudza vaScholar.
Izvi zvatsinirwa navaJim Kunaka avo vaimbova nhengo yeZANU PF.
Why mutemo wacho usiri kushandiswa zvichienderana nekuti tose tiri maZimbabweans? Why mutemo uyu uri kungonakira divi rimwe chete ini ndinovimba kuti mutemo uri kwangu uchibata toes
imwe nengo ye ZANPF vasi Beth Musengezi vatiwo
zvisisa zvazvinoreva kugara muchitorongo muchisungirwa mhosva yekunyepa
mutauriri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munyika reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vati munyika hamuna rusununguko asi momwe vechidiki mubato reZANPF vataura ikandishaya vashoropodza musangano waitwa
kana ZANPF ichiita kuti vanhu vasapiwe mabheyu kose iko tendai bita ari panze haana kupiwa bheyu fadzai maere haana kupiwa bheyu linetika renyikonya haana kupiwa bheyu tabvita kumano haana kupiwa bheyu makomborero haruzivisha haana kupiwa bheyu uye ivo kana vaine pfungwa dzekufungidzira kuti munhu uyu anofanira kupiwa bheyu zviri pamutemo ko chinowanetsa chiko ngavangoenda kudare dzimhosva vanoita magweta
vasikala nevamwe vagari vekunyatsime gumi nevashanu kusanganisira mumiriri wechitungwiza North mudare reparamende vaGodfrey Stole vakasungwa muna chivabvu vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirishonga mushure mekupondwa kwenhengo yebato ravo reTCCC muzvare Mobblessing Ali ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Vachitaura nevatori venhaumbula wayo nezuro, mutungamiri webato reMDC vaDouglas Ngonzora vanoti nhaurirano pakati pevanhu vose munyika kusanganisira vemapato ezvematongerwo enyika ndidzo chete dzinobatsira kuti matambudziko akasiyana-siyana akatarisana nenyika anosanganisira kuondomoka kwehupfumi apere. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vamonzora vakatiwo mhirizhonga kushungurudzwa nekusungwa kwevamwe vanopikisa vakadai savaJob Scholar nevamwe vebato reCitizens Coalition for Change pamwewo nekusungwa kana kurohwa kwevatapi venhau zvinoratidza kusagadzikana kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika. Vakati nyika ine nhoroondo yekugadzirisa matambudziko akadai kusanganisira kupokana munyaya dzezvematongerwo enyika nekuita nhaurirano vachiti ndidzo chete dzingapedza matambudziko aya.
Zvinhu zvedu muZimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Vana veZimbabwe havasi kugara zvakanaka, hakuna mabasa, urombo hwanyanya, mari yedu haichatenga. Saka nyaya iripo ndeyekuti kuti zvinhu zvinake muZimbabwe muno, vanhu vanofanira kugara pasi wezvematongerwo enyika vese, ingava ZANU, ingava MDC, ingapariwi ripi bato, tinofanira kugadzirisa zvakanakira vana veZimbabwe. Vatsvangirai vakazviita gore riya navamugabe nevamwe vavo, zvinhu zvikaita zvakanaka muZimbabwe.
Vamonzora vakatiwo makakatanwa pane zvinobuda musarudzo acharamba aripo kana mitemo ine chekuita nesarudzo ikasavandudzwa. Vakatiwo kunyange azviboka reZimbabwe Electoral Commission rine makomishina anogona kuve asina divi raakarerekera, hurumende inopindira mumashandiro eZEC nekuve nevashandi veboka iri vanorerekera kudivi rehurumende. Taedza kunzwa kubva kumutauriri weZEC Commissioner Jasper Mangwana, asi vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Pamaonero ekuti nhaurirano dzinogona kuita kuti bato riri kutonga reZANU-PF rirambe richitungamira hurumende, vamonzora vakati kuti veruzhinji varambe vachitambura pasina nhaurirano kunotogona kupa bato iri masimba akawanda. Vamonzora vakati nyaya yegukura hundi ndeimwe yenyaya dzinofanirwa kugadziriswa zvechokwadi, kwete kuti hurumende ingogumira pakutaura chete.
Isu tinotsigira zvikuru kuti nyaya yegukura hundi ngaigadziriswe, nokuti vanhu vakaurayiwa mazviro kwazvo panguva iyoyo, vachiurayiwa pamwe pacho nenyaya yekuti munhu werudzi rwakati otourayiwa paya, vamwe vanga vari madzimai anga akazvitakura achinzi vakatakura dissident. Saka panodiwa kuti compensation yacho ngaichibhadharwaka, yobhadharwa kumhuri dzevafi vaya vakaurayiwa, kana paine vakakuwadzwa hopiwa compensation yavo.
Asi vachipindura, nhengo yeboka reCentral Committee yebato reZANU-PF vaJoseph Chuma vati hurumende yava Emerson Mnangagwa yaita zvakawanda zvinoita kuti upfumi hugadzikane.
Vanogara ivo vachitaura kuti nyika inovakwa nevene vayo, kureva kuti isu vana veZimbabwe tose tine mukana kana kuti titori nekodzero rekuti tive tichionekwa tichivaka nyika yedu. Manje tinozonetsa kuno kwatiri ndechekuti kune ava vanopikisa vanoti ivo kana vavadziwa havadi kupfuma izvozvo, votanga kudira jecha.
Mutauriri webato reCCC muBulawayo vaSwitha Nchirodza vati bato ravo rinokweshesa kuti matambudziko ose akatarisana neveruzhinji apere.
Isu sebato reCitizens Coalition for Change tagara tichikurudzira hurukuru nemapoka akaita United Nations, African Union neSouthern African Development Community inozikana nezita rekuti SADC. Izvi tichiita kuti tirerutsire vanhu vemunyika medu upenyu hwaoma kudai. Isu tinoziva chaizvo kuti vamonzora havarevesi mune zvavari kutaura munhu anoda kuti bato ravo riite chigamba muhurumende yavamunangagwa. Saka isu hatiwirirani nazvo izvozvo. Isu tinoda kuti tirerutsire vana veZimbabwe tivabuditse mumadhaka atapinzwa neZANU-PF.
Pave nenguva paine kurudziro yekuti pave nenhaurirano munyika kunyanya pakati pemapato ezvematongerwo enyika, vamwe vakuru vakuru vemakereke sazvimwe chete, asi pano paine makakatano anosanganisira dzingamenhani uye kuti dzinofanirwa kubva chii. Asi hurumende inongoti vanoda nhaurirano vabatane nePollard. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Cameroon neCongo Brazzaville dzatenderana kugadzirisa makakatanwa pamiganhu yenyika iyi angave nemakore zana senzira yekupedza kurwisana pakati penyika mbiri idzi, zvikuru panyaya yemasango nemhuka. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kushora vebato remaRepublicans nekwavanoti kutyisidzira matikiti vaFBI ari kuferefeta nyaya yekuti vaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakatora mamwe mapepa ezvekuchengetedzwa kwenyika avaisafanira kutora pavakasiya basa mushure mekukundwa musarudzo. Nengo dzeparamende mbiri dzinobva kubato reZANU-PF dziri muSouth Africa kumisangano yePan-African Parliament, uko dzakatora mukana uyu kusangana nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi zvatarisana nedambudziko rekupera kushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permits mukupera kwegore rino. Nengo mbiri idzi vapupurai Togarepi vanomirira Gutu South uye vari mukokeri wenhengo dzeZANU-PF mudare reparamende, pamwe naAmai Stars Mate vanomirira Nkai South, dzakavimbisa zvizvarwa zveZimbabwe izvi kuti zvakasununguka kudzoka kumusha kana zvakakundikana kuzadzisa zviri kudiwa nehurumende yeSouth Africa zvisinei nemamiriro azvo mune zvematongerwo enyika. Kunyanga hazvo ruzhinji rwevanhu vari muSouth Africa ruchinzi rwakaenda kunotsvaga maforo manyoro, vamwe vanoti vari munyika iyi mushure mekunge vatiza kushungurudzwa nehurumende yeZANU-PF, izvo zvinogona kuita kuti vamwe varambe vari munyika iyi kunyange vasisina magwaro anovabvumidza kugaramo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, taita hurukuro navatogarepi kuti tinzwe nezverwendo rwavo uye zvakabuda mumusangano wavakaita nezvizvarwa zveZimbabwe zvavakasangana nazvo.
Vana veZimbabwe zvizvarwa zvedu zviri muno muSouth Africa zvinoziva kuti pagore kanokwana kana ma-members of parliament eZimbabwe anouyawo kuPan-African Parliament iyo inoitirwa muSouth Africa, ndimo mune city yacho. Saka vazhinji vakanzwa kuti tiri kuno, ivo vakatitsvaka vachidawo kutiudza madambudziko avo nokunzwisisa kuti hurumende inofungei pamusoro pemadambudziko avari kusangana nawo uye pane zvangaitwa here kuti vabatsiriki kuti vauye kumusha. Saka savatungamiriri vavanhu takagara pasi tikati regai tinzwe kuti vana veZimbabwe vari kuchema nei uye vanoda chii kubva kuhurumende yavo, kana kuti isu samamembers of parliament tingasumudza here zvavanenge vatiudza kuinda nazvo kumusha kundoudza utungamiriri hwenyika kuti vana venyu vari kuSouth Africa nezviri kutaurwa zvemapemiti ari kuexpire navaya vakauyawo zvisiri pamutemo, zvichemo zvavo ndezvizvi, toita sei senyika kuti tivabatsire.
Saka imi zvii zvamakavimbisa vana veZimbabwe vamakasangana navo ivava?
Hurumende yedu inirikuita urongwa wakasiana siana. Wakawanda wakusumudzira ekonomi yedu magarire ya vanhu. Kuvakwa kwemisha inogara vanhu mungava mumadhorobha kana kumisha kwatinobva. Saka takakurudzira vazhinji ava kuti kana vanhu vati havachatidi kumusha kwavo, isu ngatitsvake nzira yokuti tiunganidze izvo zvishoma zvatakawana, titakure zvose noruzivo rwatakawana kuno, tiinde nazvo kumusha. Tonosvika toti kuhurumende, pandaa ndiri joni uku ndichishanda, izvi ndo zvandinogona, izvi ndo zvandingaitawo. Pane maprograms ari kuitwa nehurumende, ini ndingakwana apa, ini ndingakwana apa. Kana zvaonekwa uchikwana pamaprograms iwayo, wowana rubatsiro. Ivowo vari kuuya ava vane pfungwawo dzavo savanhu, pavanofunga kuti kana vauya kumusha vangabetserwa sei, nokuti vazhinji vavo havana kubuda mumwenaka, havana kana kubuda mubako, vakabva mukumusha. Munhu ngaaende kumusha kwake, asi asvika kumusha kwake, local leadership, maMP ariko, makansela ariko, hurumende ine mapazi akasiyana siyana ari kubetsera kupundutsa vanhu veZimbabwe.
Tinoona kuti vana veZimbabwe vari muSouth Africa vakabva kumusha nezvikonzero zvakasiyana siyana, vamwe vachitiza zvematongerwo enyika, vamwe zveupfumi. Munoona here vachizozvipira kudzokera kumusha, tichiona kuti matambudziko iwaya haasati agadziriswa?
Jonga maonero angu ndeyekuti vazhinji vari kuuya uye vanoda kuuya. Vazhinji vaneta nokubatwa zvakaipa kwavanoita nevamwe vagari muno muSouth Africa, vanovarova, vachivatukirira, vachidini. Vazhinji vaakuona kuti kumusha kwakakosha kudarika kunyika isiriyo kwako. Saka ndiri kuona vazhinji vaine shuviro yokuuya, zvikuru vaiti vanoda kuenda munzvimbo idzodzi vachinotsvaka yatingati magreener pastures.
Avanga vari nhengo yeZANU-PF vachimirira Gutu South muparamende, vari zvakare mukokeri wenhengo dzeZANU-PF muparamende, vapupurai togarepi, vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. Munhau dzemitambo. Australia yakunda Zimbabwe nemawickets masere mumutambo wechipiri pamitambo yemazuva matatu kana kuti One Day Internationals. Australia yakunda mumitambo miviri yekutanga, zvichireva kuti Zimbabwe haichina mukana wekudzora kunyange ikakunda pane wekupedzisira nemugovera. Tombotarisa US Open Tennis. Mutambi ane mukurumbira Serena Williams ari kutarisirwa kutamba mutambo wake wechipiri nhasi naAnette Kondavit makwikwi US Open Second Round kuNew York. Serena anoti ave kumira kutamba mutambo uyu. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nhasi tiri kutarisa nyaya yekusagadzikana kwezvinhu muSouth Africa, umo zvizvarwa zvenyika iyi zvaramba zvakamira nerekuti zvizvarwa zveZimbabwe nedzimwe nyika zvibude munyika iyi vachizvipomera mhosva yekuvatorera mabasa uye kutengesa zvinodhaka pamwe nekuba. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo nyaya yekushungurudzwa nezvizvarwa zvenyika iyi iri kuenderera mberi kunyange hurumende dzenyika mbiri idzi dziri kuti dziri kutaurirana. Mwanakomana wevaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vamupelekezela mupoko anoti achazvipira kumapurisa kwaakatiza nezuro achipomerwa mhosva yekubata mwana ane makore 12 chibharo. Vechidiki veZANU-PF vopomerwa mhosva yekuvhiringidza musangano wekomiti yeparamende wekuzeya mutemo wekuparura zvechirongwa cheNational Youth Service. Tamba tashuka kumagumu ya chironga chedu cha nasi. Anokuni kaine mfaro sema zuwa ose. Ndini jonga kandemiri, ndirimu Washington DC. Ndukusu ya mina, geina Gumede Saidi.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Hola mugela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 31 Ncwabakazi 2022 ngugaino Gumede Saidi endabeni zethu zalamhlanje
akusoze kunqede ukuthi sebe yenze amalanga adlula kumbe 100 beku pre-trial detention sebe qina sebethiwa ngamakhosi gabalatala kodwa bona sebe sevile kudala.
Abazibiza ngokuthi Friends of Job Scala abangabangane bommeli wechitungwiza West edalele eParliamente osevalelwe kwenyanga ezimbili eChikurubi bathe zombusazwe kukhanya sezingenela kudaba lokuthonisiswa kwakhe.
Kungasi South Africa mhlawumbe ngaba sazi ukuthi abantu bakomthwakazi baphila njani ngoba abantu bonke ngomuzi ngomuzi zathola ukuthi kulabantwana kumbe kulabantu ababili abathathu abakwele South Africa abayiba abasebenzayo besupporta izimuli lesiyana.
Umkhokheli webandla lezombusazwe eZimbabwe Mthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Ndlovu usekhuthaze izizalwane zakwe-South Africa ukuthi zitshengise uzwelo kuzizalwane zeZimbabwe. Inkampani kahulumende yeZupco isikhweze imbadalo yokugada amabhasi lemichova esebenza iphansi kwayo ngokuphindwe kabili. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulo umsakazo. Abazibiza ngokuthi Friends of Job Scala abangabangane bommeli wechitungwiza West edalele eParliamente owebandla eliphikisayo eleCitizens for Coalition Change CCC osevalelwe kwenyanga ezimbili eChikurubi bathi ezombusazwe kukhanya sezingenela kudaba lokuthonisiswa kukaScala ngoba bengasiboni isizathu sokuthi alelwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebail. Umlondisi umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphuma emhlanganweni abe Friends of Job Scala abawenze le ntathe lezindaba namhlanje eHarare besithi bakhathazekile ngokuvalelwa kukaScala inyanga eziphezu kwezimbili engakathonisiswa. Abakade bekulumhlangano le ntathe lezindaba babalisa umnumzana Mavela Sikhumalo owake waba ngummeli weSt Mary's, Jim Kunaka owaye kuZANU-PF, uJacob Ngarivume weTransform Zimbabwe, uGodfrey Tsenengamu okhokela ibandla leFees loSibeth Musengezi ilunga leZANU-PF elaxotshwayo kunyanga ezisanda kwedlula. UMavela Sikhumalo utshele intathe lezindaba ukuba indlela udaba lukaScala luphethwe ngayo iyabadanisa.
Thina njenga Friends of Job Scala Solidarity Trust sesibone ukuthi sike sanika uhulumende ithuba la lejudiciary ithuba lekuthi bayenze izinto zabo kakuhle kodwa sesibona angazathi abanye bethu sebedliwa isikhathi bephakathi. Akusoze kunqede ukuthi sebe yenze amalanga adlula kumbe 100 beku pre-trial detention sebe qina sebethiwa ngamakhosi gabalatala kodwa bona sebe sevile kudala. So yikho lokho esikuthoyo thina ukuthi sokuthethe isikhathi esiningi abanye bethu bephakathi. So singacela sibonisa ukuthi hayi gaba banjwe njengabanye baphiwe labo ibail ba suke ezindlini zabo bebuya kumakhosi indaba yabo isiya phambili. Yikho esikuthoyo.
Lokho kugcizelwe ngumnumzana Godfrey Tsenengamu okhokela ibandla leFees owake waba isiphathamandla seZANU-PF.
Yeah, I strongly feel that the CCC leadership has let down JobScala.
Ukubona kwethu sibona ingathi ibandla le-CCC sebeyekele kakhulu uSikhala ephakathi ejele. Kasiboni ukuthi ngabe nguChamisa owabotshwayo ngabe bathatha isikhathi esingaka bengakenzi lutho. Sibona ingani ngabe benza okuningi ngabe nguChamisa owayebotshiwe. Ukutsho uthene ngamo.
Kodwa umnumzana Divine Ncube, umsekeli we-ZANU-PF, uthi kumele kulandelwe umthetho hathi imibono yabangane bakaSikhala.
So lokhu njalo bakukhulumela ukuze bezame ukuvala laba abanika imali ukuthi bethi hayi sizamile ukukhipha iZANU-PF kodwa kuyala injalo kuyindlela nje eyokujustify imali abazinikwayo from maphandle kwamazwe. Kodwa thina njengebandla labantu sithi hayi abantu benganaki into ezinje.
USikhala uselenyanga eziphezu kwezimbili selokhu wabotshwayo esethiswa icala lokutshotshozela uDlakela endaweni yaseNyathimi esithungwiza. Ngemva kokubulawa ngocuku kwelunga lebandla le-CCC uNkosikazi Mo Blessing Ali, kodwa amagqoda akhe bathi uSikhala kalani loDlakela olwenzakala eNyathime esithi wayemela u-Ali emthethwandaba njalo ibandla le-ZANU-PF leza wobuhlungu ngesibindi sakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umkhokheli webandla lezombusazwe eZimbabwe leMthwakazi Republic Party, uMnumzana Mqondisi Moyo, usekhuthaze izizalwane zakwele South Africa ukuthi zitshengise uzwelo kuzizalwane zeZimbabwe njengoba zingazikhethelanga ukuba kulelo lizwe. Inkuthazo kaMoyo iza ngesikhathi kuqiniswa imizamo yokuxotsha abokuza kwele South Africa osokufike kubanga elethusayo. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inkulumo kaMnumzana Moyo iza ngesikhathi lapho abantu bokuza sebethwaliswe amagabha avuzayo kwele South Africa. Izalwanza kwele South Africa ezithi abaphume baphele.
Isicelo sethu ukuthi hayi sithi kuma South Africans mayuyu vele lisigcinile okwesikhathi eside ngoba kungasi South Africa mhlawumbe ngaba sazi ukuthi abantu bakomthwakazi baphila njani ngoba abantu bonke bakomthwakazi ngomuzi ngomuzi uzathola ukuthi kulabantwana kumbe kulabantu ababili abathathu abakwele South Africa abayibo abasebenzayo besupporta izimuli lesiyana.
Iningi labeZimbabwe kwele South Africa seliphilela evalweni ngemva kwamazwi awethusayo omkhokheli webandla eliphikisayo ele-Patriotic Alliance, uMnumzana Gayton Mackenzie.
We shall go house for house. We shall do citizens arrest. We shall remove them from this country.
Ngakolunye uhlangothi izalwane zakwele South Africa zivimbile esangweni lesibhedlela seKalafong ePretoria lapho ezalisa ukungena khona iloba ngubani odabuka kwelinye ilizwe. Esinye sizalwane sakwele South Africa esingazivezanga igama esithumele izwi laso ehlelweni lokuxhumana olweWhatsApp sithi kufanele kukhandwe icebo lokuthi bonke abantu bokuza abangena ezibhedlela babulawe ngabongi.
Injovo iCovid usesekhona. Nina bafakeni iCovid lena ivaccine lelethe upresident wabo. Bafakeni ivaccine nina nibavaccinate. Makuthiwa kubalwa ama-dry clean amalondri nibale bona.
Izolo ePhalamende amabandla aphikisayo abethwalise nzima umongameli Cyril Ramaphosa esithi wenzani inkulumo ezethulwa ngumphathi ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya, ogatsha lwezamapholisa kanye lophethe ezempilakahle esabelweni seLimpompo okusobala ukuthi baphendla umlilo we-xenophobia. Umongameli Ramaphosa uthe lokhu akusiloqiniso. Ministro 7, Johannesburg, South Africa, ngimuthuso Khumalo.
Indodana yowayengumsekeli kamongameli welizwe uPhelekezela Mphoko ubotshiwe esetheswa icala lokudlwengula ingane leminyaka elithumi lambili 12. Usiqoqoqela Mphoko usevalelwe emapholiseni eHillside kobulawayo njalo uzamiswa phambi komthethandaba kwakobulawayo kusasa.
Usiqoqoqela Mphoko ubeke wabaleka emapholiseni izolo ntambama kodwa namhlanje uzinikele wahle wavalelwa. Umphoko uchaza ngokubotshwa kwakhe.
Yesterday, I ran away from the police station because I felt that there was no fairness in my case. I felt that things were not done properly, and I felt that there was a hand behind it that is not government. I'm asking for your prayers, and I'm asking for your support. I thank you for your love and understanding. Thank you.
Unkosikazi iGugulethu Mphoko ngunkosikazi kaSiqokoqela ubika ngalingane yokuthiwa idlongolo ngumkakhe.
Nasemgcinele umamakhe wangifonela wangicela wathi ngicela ungikhangelele umntwana because lapha khona i-environment ayikho right. Ngathi mina ngilamandla ngizacela ubaba. Ngumntana oyinkazana at least umntana ethiwa yinkazana yabelosile. Singazi ukuthi kanti sesizishayela enkingeni. Namhla sokuthiwa umntwana umotshiwe yet thina besimphethe njengomntwana endlini and engasweli lutho sizama ukuthi abe equal with abantwana bethu.
Uya phambili unkosikazi Mphoko esithi badidike ingqondo ngokubotshwa komkakhe.
Ezinto ezingayenzakala that we don't know ngoba akulanto ecacayo kuthiwe i-medical report yomntwana lo okhulunywa ngayo isiphumile kodwa kathe sabikazela lutho. So it's like I'm in the dark and I don't know what is happening.
Kusasa kuyiwa ekhoti bathini kahle kahle?
Bathi ikhoti yeza finalize kusasa after they look at medical report.
Intombazana le okuthiwa idlongulwe iqale ukuhlala lemuli yakomphoko ngomabasa lonyaka. Isikhulumi samapholisa eZimbabwe, national spokesperson assistant commissioner Paul Nyati, uthi liqiniso umphoko ubotshiwe.
Indaba esilayo umphoko is facing ama-rape allegations. Inde imbiko eminyengi lizayithola iphuma ku-court allegations ukuthi yena urepe omunye unkazana omunye umntwana on several occasions esendlini.
Umnumzana Mphoko namhlanje ulele esitokisini njalo uzamiswa phambi kukamantshi kobulawayo kusasa ekuseni. Ngibe nestudio 7 ngikobulawayo igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Inkampani kahulumende eZupco isikhweze imbadalo yokugada amabhasi lemchova esebenza iphansi kwayo ngokuphindwe kabili. IZupco yazise namhla ukuthi kusukela kusasa abagada amabhasi ayo behamba umango phakathi kwekhilomitha elilodwa kusiya kwangamachumi amabili 20 kilometers bazahlawula amakhulu amathathu amadola eZimbabwe, Zimbabwe dollar $300. Abagada amakhombi asebenza ephansi kwezupho bona sebezahlawula amakhulu amane amadola 400 Zimbabwe dollars umango ongamakhilomitha asuka kwelilodwa kusiya kwangamachumi amabili 20 kilometers yona ekhwele isuka ku-220 Zimbabwe dollars. Imichova ezimeleyo yona ayikakhwezi imbadalo. Untungamili Nkomo uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube yena othi izupho isifake abantu ebunzimeni obukhulu.
Esikunanzelelayo njengabahlali bakoBulawayo ukuthi uzupho ngendlela angena ngayo kayisengiyo abesenza ngayo ngoba ekufikeni kwakho uzupho wayesithembisa abantu ukuthi kuzaba indlela yokuhambisa elula, indlela yokuhambisa ezakwenza ukuthi abantu ezikhwameni zabo bahlale belokunye abangakusebenzisa in terms of imali. Ebesikubona kathesi ukuthi uzupho usekwenza okwedlula i-inflation ngendlela ekhwela ngayo nezinye indlela sengaba yi-driver ye-inflation because esikunanzela kakhulu amafeza akabelingana lalawa amakhombi sasithi adula. So kakusela mehluko ngezinye indlela uncedo lwakwizupho kalusekho ebantwini. Abantu bayakhala, bakhala ngokuthi nxa uzupho ekhweza kakhwezi ngemali encane nxa sibhatalisa lamakhombi la abanikayo kugcine ukadabhi kumbadlula idabhi. So kulukela ke kukwenza ukuthi abantu balahle ithemba xa becabanga uzupho owakudala uzetofila lo uzupho khona osebenzisa izimota zabanye. Amafitshane-ke uzupho lolukhona akasiyananga lama private players lawa khona ngoba intengo yakhe useyichazise yathi laphonapho lapho kulabanye khona njalo nxase enze njalo usengafuqa ukuthi laba kade esele besedlule intengo yabo 400 dollars labo bakhwele bambalekele ngoba kecaa ungabona umduko sefika lapha kutho ukuthi thina sesichiphile konke khonokho bezibheza sobani ukuthi uncedilekaomphakathi alusekho.
Inhlawulo yezubuko ngamadola emelika siyabona ukuthi isukela ku 50 cents isiya ku $1 bekuvele kubhadalwa yini ngamadola emelika kumbe into enjalo
bekemukela imali yonke esebenzile izweni ngaba ngamarandi ngaba ngamadola kakhulu bekemukela ngakho idola kodwa bekhonokho into engabo ngayinanzela kayikho ndawonye ngenxa sicathanisa la makhombi la amanye mvela ezimoto ezizimeleyo abanye baye bethatha imali efananayo ukusuka edorobheni beround amalongsibo kodwa kuzuku uyagabanisa 30-20 kilometers le mali yakhona ngama-US dollars eyi-50 cents bhati kube sokufitile amakhombi abe yi-75 cents kube sokufitile more than 21 kilometers kuya phezulu esiyada kwa-75 cents kuya kudola kusiya ngokuthi umuntu uphathana umnganayo khonokhana-ke sokuzabamela ukuthi lalaba bemchova kathi bevele befisa ukuthi umchova kube yidola sebeza ukhweziye kudola nawuzukwesela u-50 cents ibhasi ukuthi ikhombeke ku-75 cents bona bangabe besasala belindele ukuthi balingane.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Abezubukho bebengadobhi incingo zabo. Umkhokeli webandla le-Movement for Democratic Change umnumzana Douglas Monzora usole kakhulu udlakela olusezweni olubangelwa ngabaphatheke kwezombusazwe kanye lokuhlukuluzwa kwabamandla aphikisayo lentatheli izindaba. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli izindaba kobulawayo izolo ntambama e-Media Center, uMonzora uphinde wasola umthetho owe-Private Voluntary Organization Bill esithi imithetho enje ayiphathisi ekuthuthukiseni inhlala kahle kaZulu.
PVO bill does not advance our democracy and we don't agree to it. The violence on the media is the violence on anyone is wrong in our society and we should not condone it. Violence on the media is a serious blow on a serious affront on the freedom of expression and the right to inform people and the freedom of the Zimbabweans to impart their ideas and so on, freedom of conscience and so on. So we cannot accept this in a democracy and we must speak with one voice that the journalists must be allowed to do their work without fear or favor.
Umthetho obunjwa we-PVO unxele usibuyisela emuva kwezentuthuko njalo asivumelani lawo ukuthi udlakela sihlangana lalo nokuhlukuluzwa kwentatheli izindaba nokwephula amalungelo oluntu okulihlazo njalo kusifaka phansi kwamehlo omhlaba okuzadala ukuba kuxotshe ama-investors.
Ilunga le-Politburo kubandla elibusayo le-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uvumelane loMonzora ethi udlakela lokuhlukuluzwa kukaZulu akwakhisizwe.
Udlakela noma lumi ngaluphi uhlobo kumbe lubuya ngayiphi indlela kuyinto embi kakhulu okungamelanga ikhwabithwe ngabantu. Udlakela luhlupha ngokuthi luza noma kubani. Ngakho ke umuntu ongakhwabitha udlakela uyabe khwabitha isithu esibi esingabuya futhi siginye abantwana bakhe ngenye indlela or ngelinye ilanga engabhekele. Ngakho akula muntu okumele avumelane lodlakela uma lusenzakala whether against kumbe sithi endaweni lapho ubona nganta kona wena ukhatshana lakho usuhlekelela ngakho.
Isikhulumi sebandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Sweven Chirodza laye ngomunye osola udlakela osolubhahile ethi kudala ubuyanga ezweni.
Ukuthaya kwentatheli izindaba
egogwe into esolwa ngumuntu wonke lathi kunje siyakusola ikakhulu nxa kuvela ebantwini abazithi bona baletha inguquko ikakhulu nxa kuvela ebantwini abazithi bona bakhiphu umgabe esihlalweni besithi bazaletha okungcono into esisola kakhulu ngoba intatheli azimelanga mabandla intatheli zethu kumele zinike zithuba ukuthi ziyenze umsebenzi zingahlukuluzwanga.
Ngeviki edluleyo kube lodlakela enkabazwe ngesikhathi amabandla ezombusazwe ekhankasela ukhetho lwama-by-elections okuthiye iningi lilimele ukuthi ebulilima izakhamizi zikhala ngokwethuselwa. Kunantatheli zindaba ezihlukuluzwe egogwe ngeviki edlule ezibalisa uTongai Mwenje, uToneyi Rutsito, uPelagia Mpurwa loChelsea Mashaya Mombe. Inhlanganiso elwela amalungelo entatheli zindaba iMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe bayakusola kakhulu ukuhlukuluzwa kwentatheli zindaba ezweni osekuvamile. Ngimele umsakazo weStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eye Heal Zimbabwe Trust ithi kufanele uhulumende anqabele izehlakalo zodlakela ezimemethekayo elizweni kanye lokuhlukuluzwa kwenkokheli zomdabu ngoba kungabangela ukuthi ukhetho oluzayo lungabi ngolukhululekileyo. Inhlanganiso le ithi kufanele kuguqulwe imithetho yokhetho njalo iParliament kufanele ikhuthaze iNational Peace and Reconciliation Commission leZimbabwe Human Rights Council kanye lohulumende ukuthi beqinise imizamo yokulondoloza ukuthula. Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi liyahlukuluzwa ngamalunga ezanuPF ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe nxa likhankasela ukhetho. Kodwa isiphathamandla sebandla elibusayo uMnumzana Thafazwa Mgwali ukuphikile lokho kungxoxo leStudio 7. Uthe amapholisa kufanele abophe labo ababangela udlakela kungakhethelekile ukuthi bakuliphi ibandla. Ukuhlaziya ukuthi udaba lolu lungaphathwa njani, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Thandeko Zindimkandla owayemela iGwanda North edalele eParliamente.
EParliamente kulale okuthiwa i-whipping system. I-whipping system isebenza ngokuthi ibandla lalawo malungu eParliamente liyibona njani indaba eyabe iphambi kwayo. Khona okukhulunywa nguThafazwa Mgwali akukhulumayo yikho xato okuzaphuma khona eParliamente. Singakhohlwa njalo ukuthi iZANU-PF esikwaziyo thina bane ukuthi yibo abanikazi bodlakela ilamalunga amaningi kakhulu edalela eParliamente. Bangazake baze bavume ukuthi ye hayi yithi kumba amalunga ezanuPF vele ngabalandaba lakho konke lokho okukhulunywayo bazadinga izinto eziningi basiphuna iziqinti baphulula amahlamvu indaba isale injalo ngoba vele bangazake baze bavume ngoba bayakwazi ukuthi yikho okubagcina besembusweni ukwenza njengakhona abakwenzayo baza kuphika bakwale lanxa bekwazi ukuthi liqiniso. Ye kuhle bahambise eParliamente ukwenze ukuthi izinto zicindezelwe phansi kodwa vele ambona ukuthi kuya ngabi ngoba la eParliamente iziqalele yona izana.
Uyavumelana lokukhulunywa yinhlanganiso le yini lokuthi kungaphazamisa ukhetho oluzayo? Kukanti liyakubona yini lakhona ngapho ezigabeni zeMandebeleni kusenzakala kumbe kwande kwezinye izigaba zelizwe?
Baqinisile udlakela luyaqansa. Yebo, izigaba zingaya zingafanani ngokwanda kwalo lolo dlakela. Kodwa-ke okusala yikuthi lugcwele. Siyabona ngapha-ke eMandebeleni la nxa ngavamanga kangako kumbe okunye kuyenzakala kodwa kungaze kwaba semihlweni omphakathi kumbe endlebeni zamahlabezulu. Kodwa siyabona njengokhetho lolu esikhanelane lalo eBulilima West ngomgqibelo wonalo sesizwile ukuthi bakhona abantu bezanuPF abahamba besiyakwethekelela abantu emizini yabo bebathi bazaxotshwa esigabeni sona leso lanxa bengatshawa ngabantu ludlakela lona lolo ukutshela umuntu ukuthi uzasuka kuleyo ndawo ngobana engahambisani leZANU-PF. Ye kwezinye indawo bekungathi usathule ngobana phela akula ma by elections sizabona ke ngomnyaka ozayo ukuthi kunjani kodwa ke ezigabeni lezi ezinye ikakhulu eMashonaland oMashonaland Central kubo lezi indawo zeMashingo kubo Chitungwiza udlame siyaluzwa siyalubona labashayayo njengalabo abachaywa egokhwe eMidlands ngeviki ephelileyo eMandebeleni lungabe ngathi lulutshwane kodwa sikwazi ukuthi laba bantu bezani bathukuzeni emqubeni iqiniso ukuthi udlakela lukhona njalo kulutshwane okwenziwa nguhulumende ukuthi alwenqabeli babothe laba bantu nangulwane othiwa umashayanyika owayesiluchamisa labatwabakhe labalandeli bakhe kumele babulawe lanamhlanje nje uyazihambela ngakudlakela lolu lukhona njalo abaphezulu ngathi bayalukhuthaza ngabalandaba ukuthi kuyakunakala lokhetho lwakhona ha kuyakuchitheka izithebo nyakutshela.
Lo ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla owayemela iGwanda North edale lephalamende. Iqembu labesilisa elimela elizwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe kabuhlungu ngele Australia emdlalweni wesibili ohlobo lwe One Day International oqhutshelwe khona le kwele Australia namhla ekuseni. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umuntu weqembu leZimbabwe kumidlalo ye One Day International kwele Australia kutsho ukuba sekuzamelele lisebenzise umncintiswano we 2023 Cricket World Cup qualifier ukuze lifinyelele ukuyadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba yohlobo le One Day International ozaqhutshelwa kwele India ngomnyaka ozayo. Intatheli izindaba yezemidlalo uNesh Mgogwera uthi iqembu leZimbabwe lingalaluka lingasafinyelelanga ukuyadlala kwele India ngomnyaka ozayo.
Umncintiswano we 2023 Cricket World Cup qualifier uzaqhutshelwa kwele Zimbabwe ngomnyaka ozayo, kodwa kuzaba nzima ukuba iqembu leZimbabwe liphumelele ngoba kumncintiswano lowo ozadlalwa ngamazwe aqede esemsileni kudingakala amaqembu amabili kuphela. Njalo ungakhangela indlela abafana bethu abadlala ngayo abatshengisi ukuba benganqoba iningi lamazwe ayingxenye ye-International Cricket Council ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe linqotshwe ngama-wickets ayi-9-2 liqembu le-Australia emdlalweni oqhutshelwe edolobheni le-Townsville khona lingase-Australia. Limpumela itsho ukuba iqembu le-Australia yilo eselinqobe kulo mncintiswano njengoba linqobe emdlalweni wokuqala ngama-wickets 5 ngensonto edlileyo. Ocubungula umdlalo kakhilikithi uDumisani Praise Dlakama uthi iqembu leZimbabwe lehluleke ukuphanga lijwayele isimo senkundla khona le kwele-Australia.
Namhlanje-ke kukhanya sobala ukuthi iqembu leZimbabwe liyastructure ukuthi-ke bachaye ibhorele lebounce ke ngoba khona ngale kwele Australia basebenzisa ama bouncy surfaces. Umqeqeshi uDavid Tono bekhale kakhulu ngokuthi abafana bayihlulile ku-adapta kuma conditions zona lawana awe Australia. Noma uShawn Williams lo Raza Silverism li partnership kodwa kwehlule ke ngakodwa kungasenani bathola i-international exposure ithuba lokuthi labo bake badlale kuma conditions zona lawo anzima.
Umdlalo wesithathu njalo ngokugcina uhlobo lo One Day International uzadlalwa ngomgqibelo kodwa impumela yawo usaphathisi kangako ngoba velele Australia selinqobe kumidlalo emibili njalo le miklomelo elichumi elingayithola iqembu leZimbabwe nxa linganqoba kayisalikhuphuli engalaneni yemiklomelo kumncintiswano we 2020-2023 ICC Cricket World Cup Super League. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Good Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukuhlukunyezwa kwezizalwane zaseZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Kudlakela olulokho luqina nsuku zonke kulabe South Africa abasebexotsha ezibhedlela abokuza. Singekehlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abazibiza ngokuthi Friends of Job's Colour abangabangane bommeli weChitungwiza West edale lephalamende osevalelwe kwenyanga ezimbili eChikurubhi bathi ezombusazwe zikhanya sezingenela kudaba lokuthonisiswa kwakhe. Umkhokheli webandla lezombusazwe eZimbabwe leMthakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo usekhuthaze izizalwane zakwele South Africa ukuthi zitshengise uzwelo kuzizalane zeZimbabwe. Inkampani kahulumende yeZupco isikhweze imbadalo yokugada amabhasi lemchova esebenza iphansi kwayo ngokuphindwe kabili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Zihlobo olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi. Ngisithi asidibaneni njalo ngo 6:30 kusasa ekuseni.